Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina kurume 17, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vomhangarirwa kuZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva yehuori pakutengwa kwepombi dzekugaya mvura muHarare. Vanhu vakawanda munyika voshora zvikuru kurohwa kunonzi kwaitwa mutsigiri weCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chidau Kanembe vanozivikanwa nerekuti madzibaba veshanduko. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vobatana nevamwe vatungamiri kurufu rwevaimbi vemutungamiri wenyika yeZambia vaRupia Banda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vamhangarirwa kuZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva yehuori pakutengwa kwepombi dzekugaya mvura muHarare. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti munyika maberekera ingwe zvichitevera kushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzaro kwasara vhiki rimwe chete kuti nyika iende kusarudzo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nevamwe vatungamiri kurufu rwevaimbi vemutungamiri wenyika yeZambia vaRupia Banda. Nyika dzanga dziine vamiriri parufu apa dzinoti Namibia, South Africa, Botswana, Eswatini, Angola neDemocratic Republic of Congo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mumiriri weWarren Park mudare reParamende vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaShakespeare Hamauswa vakambodzidzisa paMulungushi University kuZambia. Mumiriri weWarren Park mudare reParamende vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaShakespeare Hamauswa avakambodzidzisa paMulungushi University kuZambia vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vazivisa kuti vachange vachiwedzera rubatsiro rwuri kupiwa nyika yeUkraine nemari inosvika mamiriyoni mazana masere kana kuti $800 million. Mari iyi ndeyekutenga zvombo zvehondo nekubatsira vari kutiza hondo iri muUkraine iyo iri kurwisana neRussia. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zviri kuita America zvinoratidza kuti nyika iyi iri kutopinda muhondo iyi nekabisira. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vakataurawo nezuro vakati vanga vasina dzimwe nzira dzekugadzirisa gakava ravo neUkraine kusara kwehondo sezvo hurukuro dzavaiedza kuita nenyika iyi murunyararo dzisina kufamba zvakanaka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Musanganya weStudio 7 namuzvindafundo Masocha nezvenyaya iyi. Avanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMavelas Musanganya weStudio 7 vari kuDeFry University kuColumbus kuOhio. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana mana negumi nevasere kana kuti 5418. Vanhu mazana maviri nemakumi masere nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro kusanganisira vana vechikoro makumi mashanu nevasere. Bazi rezveutano rinoti vanhu makumi matanhatu nevaviri vari muzvipatara uye pavanhu ava makumi mana nevaviri havana kubayiwa nhomba asi vamwe makumi maviri vakabayiwa nhomba. Hurumende inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba kuti inyatsoshanda zvakanaka. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nigeria inoti yakabatsira zvizvarwa zvayo zvinosvika chiuru chimwe chete nezviuru mazana masere muUkraine asi pane vamwe vadzidzi makumi masere mudhorobha reHarson. Guta iri rave mumaoko eRussia uye vadzidzi ava vave kukumbira hurumende yeNigeria kuti ivabatsire. Vadzidzi ava vanoti havachina chekudya uye vakadzimirwa magetsi kunyange iri nguva yechando. zvizvarwa zvekuAfrica zvinosvika zana nemakumi mashanu zvinonzi zvinogona kunge zviri mudunhu iri. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muNigeria vaGeoffrey Onyama vanoti vari kutaura nemumiriri wenyika yavo muUkraine kuti vaone kuti vangabatsire sei. Dare repamusoro-soro muCuba ratongera vanhu zana nemakumi maviri nevasere kugara mujeri kwemakore makumi matatu mushure mekunge varatidzira kusafarira kwavo zviri kuitwa nehurumende muna chikunguru. Vanhu ava vakatongwa muna zvita vakapomerwa mhosva yekuputsa zvinhu nekukonzera kusagadzikana munyika iyi. Vanhu vanodarika mazana manomwe vakasungwa mukuratidzira kwakaitika mumatunhu mazhinji enyika iyi. Sangano rakazvimirira reCubalex riri muMiami muAmerica rashora zvikuru zvirango izvi richiti mutemo hauna kutevedzerwa. Panguva iyo vanoongorora zvematongerwo enyika nevemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kunyunyuta kuti mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuramba ichikwira munyika, mapato ezvematongerwo enyika ari kukwikwidza musarudzo dzemabielection dziri kuitwa musi wa26 mwedzi uno unove mugovera wesvondo rinouya, ave mushishi kumhanya nendima kutsvaga rutsigiro kekupedzisira. Mapato akawanda akaronga misangano kubva mangwana chishanu, mimwe misangano ichiitwa nemugovera, vamwe vachiita misangano yavo nemuvhuro svondo rinouya. Mamwe mapato ari kunyunyuta kuti ari kunyimwa mvumo nemapurisa yekuita misangano yayo mune mamwe matunhu achinzi kunenge kuine mutungamiri wezanupf uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiitawo misangano nenhengo dzebato ravo. Zvinonzi pamutemo mapato anobvumidzwa kutsvaga rutsigiro kusvika pamazuva mana sarudzo dzisati dzaitwa. Ukowo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakatozivisawo kuti yakatodhinda kare mapepa ekuvhotesa uye vose vari kukwikwidza musarudzo idzi vave kukwanisa kuwana gwaro revavhoti kana kuti voters roll. Mapato gumi nematanhatu kana kuti 16 achakwikwidza musarudzo idzi. Mukutarisa nezvegadziriro dzekupedzisira dzemapato, tabata munyora anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato idzva repatriotic Zimbabweans vapishai muchauraya pamwe nemutauriri webato reMDCT iro rinotungamirwa navaDouglas Ngonzora riri kupinda musarudzo seMDC Alliance waWitness Dube. Tatanga nekubvunza vamuchauraya kuti zvakamira sei mubato ravo. Vanga vari mutauriri webato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Ngonzora iro riri kupinda musarudzo seMDC Alliance waWitness Dube. Manzwawo zvakare kubva kumunyora anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato repatriotic Zimbabweans vapishai muchauraya. Muchirongwa cheWomen's Round Table chatinotaura nezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, nhasi na8pm tiri kutarisa nezvemusangano weUnited Nations wepagore uri kutarisa mamiriro akaita zvinhu kumadzimai kana kuti status of women uye zviri kuitika kuUkraine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vomhangarirwa kuZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva yeuori pakutengwa kwepombi dzekugaya mvura muHarare. Vanhu vakawanda munyika voshora zvikuru kurohwa kunonzi kwaitwa mutsigiri weCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chidau Kanembe vanozivikanwawo nerekuti madzibaba veshanduko. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vobatana nevamwe vatungamiri kurufu rwevaimbo vemutungamiri wenyika yeZambia Varupia Banda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.